Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kutanga nhasi mugweru paine madzimai matatu ari kukukizana chimwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvorubatsiro dzinoti vamwe vagari vomumadhorobha vari kudavo rubatsiro sevekumaruwa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kutanga nhasi mugweru paine madzimai matatu ari kukukidzana chimwe chigaro chemutevedzeri womutungamiri webato icho chakasiyirwa madzimai chete. Vari kukukidzana pachigaro ichi ndisa chigaro wemadzimai amai Lynette Karen Kore, amai Lillian Temvos naamai Tracy Mutiniri. Munhu mumwe chete pavatatu ava ndiye achatora chigaro chakachengeterwa madzimai ichi. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 atanga nokutaura naamai Lynette Karen Kore kuti tinzwe kuti sei vachifunga kuti ndivo vanokodzera kutora chigaro ichi.
Zvandingaunza kuchigaro ichi chekutanga ndechekuti madzimai anenge aanewo confidence yekuti zvinokwanisika kuti mukadzi angewo achipinda pachigaro chakadaro chiri chepamusoro. Uyewo vana vechidiki vanenge vatoonawo kuti aiwa apa kana munhukadzi akapinda, nesuwo tiri vana vadiki tinokwanisa kusimudza. Uyewo voisi rangu semudzimai ndinenge ndakubatsiridzawo kuti tipindewo zvinyunyuto zvedu kuglobal platform, tinge tichinzwikwawo kuti aiwa ishu yelegitimacy yatiri kurwira muZimbabwe, ishu yemareforms yatiri kurwira muZimbabwe. Ini semudzimai ndikatorawo danho iroro kufamba tichitsvaga vane uchamwari nesu nevamwe vasina tichitaura nyaya dzedu. Ndinoona zviri zvinhu zvinokwanisa kuunza shanduko mubato redu.
Kune avo vakateerera vachange vari kucongress yenyu, zvii zvamungavataure mukuchecha vhoti yavo?
Handingangoda kutaura kwavari ndechekuti vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda navo kubva musangano muno tichitanga. Mabasa edu atakaitawo semadzimai uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament. Muchimanimani West ndikaita maprogramu akawanda, ndikavaka nyangwe nemaclinics nemacreche misika, zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rule of vote rauya. Ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndinochivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Avo vanga vari amai Lynette Karen Kore vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Marvelous ataura zvekare naamai Lillian Temvios kuti tinzwe kuti sei vari kuda kuti vavhoterwe pachigaro ichi.
Zvakakosha zvikuru kuti madzimai apinde mupresidium ende apinde mumaposition leadership, nokuti tisu tinowana madambudziko akawanda wanda. Tisu tinobikira ana baba mudzimba umu, asi nekuda kwekushayiwa mabasa aachekubika chiri kuita chishoma. Muri kuzviziva imi kuti chingwa chakakwira, cost of living yakakwira,
ende madzimai ndio arikunyanyanya tisu tinoswera nevana kana pasina school fees tisu tinenge tine vana ivamo kana pasina mari yekuenda kuhospital kana mwana arwara tisu tikufesa matambudziko iwawo tisu tikuzvara zvakare tisu tikwanika tikumaternity ende kuchiwanika kuti mishonga haipo saka madzimai arikutambura zvikuru ende madzimai anoda vatungamiriri anoziva zvinyunyuto zvavo zvakawasaka ndiri kuti zvakakosha kuti madzimai tipinde mupresidia kuti tigomiririrawo madzimai enyika yedu yezimbabwe zvichemo zvavo zvigowikwa zvigokurumidza kuwikwa
kune avo vakateerera vachange vari kumusangano wenyu zvii zvamungavataurire kuti mugowanikwa vachizokuvhoterai
inini ndiri mudzimai anoshanda zvikuru ndakashanda zvikuru vatsvangirai vari vapenyu handisati ndambotengesa musangano ndinotozikamwa nekuva eloyalist ndinozikamwa nekuva eworkaholic ndinozikamwa nekubatanidza kunyanyanyanya madzimai nekubatanidza musangano saka ndinoda kuti vanhu vedu veparty mastructures edu agoziva vagondisapotawo ini ndoda kuti president vedu advocate Nelson Chamisa vagoconcentrata kunyanyanyanya mumatambudziko atikuwana mazuva ose munyika yedu havafanwe kuconcentrata kuti isu sepato tinenge tichirwa saka ini ndichazama zvikuru kubatanidza musangano wedu kubatanidza youth yedu kubatanidza madzimai kuti tifambe tigobvisa ZANU-PF takabatana
Amai Lilian Temvius vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Marvelous abatawo amai Tracy Mutiniri kuti tinzwewo zvapakuti vakwikwidze.
Ini mai Mutiniri tine politics dzine hudzamu tisi vamwe angari mastudents maactivists ezapo. Muchiziya kuti ndo kwakabva politics ndakashandawo muUnited Nations ndakashanda as a diplomat kuforma Yugoslavia kune zvakawanda zvandakaona ikoko zvandinofunga kuti ndiogona kubatsira nyika nekubatsira ndichisapota president wangu ndine uchenjeri hukuru hwokubatsira kurekruta marural votes ndakaberekwa kumusha saka madzimai mazhinji nhamu dzavo dzemumamisha ndinodziziva vakandionawo ini Tracy Mutiniri semadzimai ndakambosenza nawo vachanzwa kufara zvikuru kuti mumwe wedu nekuti ndinoaita identify navo saka ndine zvakawanda zvandinoda kuzobatsira president Chamisa iyo foreign policy iyoyi nekuti ndiri international relations secretary kana kuti shadow foreign minister ndiri kuda kuzowedzera kudyidzana kwedu separty kuti president vedu vaonekere vanhu vachinzwisisa mapolicies edu around the world and then ndinofunga kuti I'm the best person nekuti maparties akaita sana ANC during zapu time takamboshanda navo
kana pane vamwe vakateerera chii chamungataure kuvatsvetsva kuti vakuvhoterei
ndinoda kukumbira vhoti yemadzimai mayouth nevanhu vese madelegates akuuya kugweru ndiri kukumbirawo vhoti yenyu vhoti yenyu ichatibatsira kuti ndikahwina inini ndichabatsira president Chamisa kushandura upenyu hwemunhu wese munyika muno aunga upenyu hwemadzimai hwemayouth tichada kuuya nemaprograms ema-income generating programs tichada kuti president Chamisa kana vamuhofisi tiwane mapolicies anodhonza mainvestors nemaforeign direct investors kuti vauye muno makambani mazhinji avhurwe
avo vange vari amai Tracy Mutiniri vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 imwe nyanzvi munyaya dzekubatsirwa kwevanoshaya vamachinda marongwe vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzechikafu pari zvino haachina kunaka sezvo mhuri dzakawanda dzisisakwanise kudya kaviri kana katatu pazuva hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations muna kukadzi wegore rino yakaisa chikumbiro chemari inosvika $234 million yekutengesa chikafu asi vamarongwe vanoti havaoni mari iyi ichikwanisa kuunganidzwa yese sezvo nyika yakazohwirwa zvekare nedambudziko recyclone Idai iro rinotodawo mari yakawanda. Vanoti chanyanya kuoma ndechekuti havachisiri vagari vekumaruwa chete vari kuda rubatsiro asi vamwe vagari vemumadhorobha. Ngati nzwe hurukure yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamarongwe.
Kutaura chokwadi, zvara yapinda musha yakafunya chisero. Kutaura kwandiri kuita kuno, tinoziva kuti kune at least 5 million Zimbabweans vari kusangana nedambudziko rokuwana chouviri. Kana tichitaura panyaya dzechouviri, tiri kuti havasi kukwanisa kuti vakwanise kuwana sadza kaviri kana kudya katatu kuseni masikati nezvarovira. Vashomanana vanhu vari kusukanisa. Assessment yakaitwa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee inonzi ZIMVAT inoratidza kuti panguva inoyi tichitaura kuti kwaine 5.6 million. Uyezve tichinyatsotarisa mabasa ari kuitwa nemasangano akazvimirira ega uyezve nehumwe ubatsiro huri kubva mugovernment huchienda kuvanhu, zvinoratidza kuti vanhu vari kukwanisa kubatsirwa vashomanini zvikurusa pane vacho vari kuda kubatsirwa. Saka dambudziko ratisanaro ndirokuti avo vane homwe vanga vachibatsira vazosangana nenyaya futi yecyclone Idai. Munoona kuti mari dzakawanda dzofamba zvino dzobva ukoko dzoendeswa ukoko nenyaya dzekuti kwakaitika dambudziko remvura yakanyanya kunaya yakabata kuchimanimani. Saka munobva maona kuti nekudaro matambudziko asangana nevana vemuZimbabwe awandisa. Mutarisa zvakare muchiona kukwira kuri kuita mutengo hakusati kwakambojairika. Chimwe chimwe chikuru chandida kutaura, kazhinji vanhu vanotarisa vanhu vemuruzevha kuti ndiva kunyanya kutambura, asi ongororo yakaitwa inoratidza kuti vemudhorobha kunyanya vari mumuguta reHarare nereBulawayo vanhu vari kushungurudzwa, vari kutambudzika, vari kutadza kuwana chouviri.
Takaona paya kuti muna February United Nations pamwe nehurumende vakaziisa kuti vaitsvaga mari ingasvika $234 million. Munofunga kuti pane chakazoita here chingatarisirwa?
Dambudziko ririko chairo chairo ndirokudai, atuli yakaitwa, asi tinoziva zvakare kuti hurumende iyo yaita kuti hapana chafa nezvara. Nekudaro kana tichitaurira vanhu vanoda kutibatsira kuti aiwa hurumende kuti hapana chafa nezvara, asi maUN agents ari kumirawo achitichi tibatsirewo, zvinoita confusion kana kuratidza kusarongeka kwakanyatsonaka panyaya dzekutsvaga rubatsiro. Nekudaro tichitarisa homwe yanga ichitarisirwa nemaUN agencies neimari iriko ishomanana zvikurusa. Zvinonyanya kurwadza nekuti kune kumwe kwaitoshanda maagencies vakabuda sekumudzi Lean Season Support mune dzimbo dzakanyanya kuwanda dzaibatsirwa nemaNGO neUN Family yakatobuda mukupera kwamachi nekuda kwekuti hakuchisina mari yekuti vakwanise kuramba vachiendera mberi vachibatsira vanhu. Saka zvinoreva izvo, pari kubuda maUN agencies nemaNGO, government inofanira kupinda iyo ichitora chidzimbo chayo, nekuti pamutemo chaiwo totaura kuti hurumende ndiyo inofanira kupa vanhu chouviri chokuti vawane kudya kana tasvika padambudziko rakadai.
Takanzwawo hurumende ichitaura kuti ine matani angasvika 500,000 echibage ari mumastrategic reserve, angabatsirawo zvakadii?
Kana ariko angatibatsire, asi dambudziko ratiri kuita Jonga nderekuti zvakawanda zvinotaurika, asi kana toenda pasi pane vanhu vacho vane zvara vari kutambura vari kushaya chouviri, unoona vachingohaura nenzara vachiratidza kuti hapana chavanacho. Ndapa mufananidzo inoratidza kuti kudzimbo dzaita sekumudzi, Matabeleland South, kuMidlands, kumasvingo kwaive nemaNGOs anga achibatsira akabuda nenyaya dzekuti hachina mari. Asi kudzimbo idzodzo unohwa futi makansela eko dzimwenguva anobuda achichema chema kuti no kunokofiwa nenzara, zvichireva kuti kana iwo matanzi eyawo ariko zvakuda kuti government ibatani zvakanaka nevanhu ichishandisa mastructures egovernment izvo zvaofisi zvakanakanaka kuti vakwanise kusvitsa rubatsiro kuvanhu vari kutambura. Nokuti mazuva atiri kuzviita isu kune vanhu vakawandisa zvikurusa vachiri kutambura. Saka kana hurumende ine zvayakabata zvinenge zvichibatsira kuti ifambise negwara kuti zvisvike kuvanhu, tinongoneta njenya dzekuti panogona kuzoita mutauro wepolitics, asi tichitarisira kuti munhu wese muZimbabwe anofanira kubatsirwa.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezverubatsiro vamachinda marongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mapepanhau anhasi. Muzimbabwe Mail mune nyaya inoti dare repamusoro redzimhosva rakaramba kumisa Congress yeMDC inotungamirirwa naVanelson Chamisa iyo iri kutanga nhasi mugweru. Mubepanhau reHerald mune nyaya pamusoro pevaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara vaFrank Chitukutuku avo vapiwa mwedzi umwe chete nedare redzimhosva kuti vatsanangure mawaniro avakaita upfumi hwavo hunokosha mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. MuDaily News mune nyaya yemakombi ayo anonzi akwidza mari zvakapetwa kaviri. MuDaily News nekare mune nyaya inoti Ishe Ndiweni havana kusheedzwa kumusangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaTembo Mohadi avo vakasangana nemadzishe eMatebeleland North neZuro. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Wadi henyu vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Benedict, ndiri muno muSouth Africa. Pane chinhu chiri kundinetsa. Kuva mutungamiriri wenyika ndokutoremekedzwa kwacho, asi kana tikazoona zvimwe zvinhu zvine zvaakuitika munyika macho pasina magadzirisirwo azviri kuitwa, vanhu vanopedzisira vasingachatoremekedzi. Hazvina senzi zvokuti vanhu vapinde nepamahwindo ebhazi, zvinhu zvisingadihwi. Sadak kudai yapindirawo pazvinhu zvakaita seizvozvo, vamunangabva vakukonewa basa. Saka tinotodawo kuti shuwa vachamisa vari kuti vari kuzvigona vadii kumbovapa vambotungamirirawo. Iwo kana ari masoja anokonesa kuti vachamisa vatongi, vadii kumbovapawo mukana? Ndochikumbiro changu hangu ininiwo. Ndatenda hangu vateereri veStudio 7, mashoko angu ndiwaya. Shuwa tarwadziwa, tiri muno izvezvi muSouth Africa. Hatina mufaro munyika isingasiri yako, haungamboiti mufaro. Saka tinokumbiravo kuti kana paine anogona kutungamirira weZimbabwe, shuwa Mwari ngaapindire. Tanzwa.
Makadii vashamarari veStudio 7, ndokwa Simose wana Blessing Zulu navajonga kandimire. Ndinotenda nechirongwa chamunotipa chekutizivisa zvose zvinoitika munyika muZimbabwe. Zvino ndoda kutaura nenyaya yekukwira kwemafuta kwakaita muZimbabwe. Zvino kana mafuta akakwira, mota dzikasendekwa, saka yoita nyika rudzi isingachafambi mota nemabhazi. Shuwa vakuru vedu ava kana vakonewa basa, ngavapevo vamwe, ivo vagare pasi tione kuti vamwe vanoita zvakadii. Izvezvi tiri muno muSouth Africa tiri kutambura, tichitambudzwa nevarungu, ivo vasingadi kugadzira nyika yedu yeZimbabwe kuti tione mabasa. Ngavagadzire nyika, ngavagadzire mari first ndokuti nyika ifambe. Ini ndiri kuno kuCape Town. Zita rangu ndinonzi James Matsilele. Kumusha kwangu ndinobva kuChipinda, Pinda Post kuChiredzi. Ndatenda.
Makadi vashamarari veStudio 7, kutaura naPeter kuPetinafu Bridge. Tiri kufara neCongress yedu kuti iri kufamba zvakanaka. Hausana kupedzisa hazve vazo kuti kuvharawo. Tirikufara kuti pawekendi panove tichiita Congress yedu ichapera zvakanaka. Kumbira kuti Mwari atitungamiriri. Ndatenda.
Makadiko vashamarari veStudio 7, inini ndiri panyaya iri kutaugwa nemuchinda wekuZPC anoti ari mukuru wekuZPC anotemera kuti kwaidai ndivanhu vachivanhu veZimbabwe vachibhadhara mari taiwana so much million dzokushandisa. Isusu hatingashandi izvozvo zvokubhadhara ZPC isinyepa. tichitaurira zvemanyepo basa rokubudisa kuti rina mugabe raingobuda rakabudisa mugabe chete chete iye zvino kwana munangagwa wangobudisa munangagwa chete chete saka isu hatingambobhadhari izvozvo nokuti hatishandi izvozvo zvokusiyira tichinyeperwa nezpc isusu takatoita zvokutotenga madhishi kutotionawo dzimwe nyuzi dzakashera nedzezpc nedzezpc dzotobhohwa kana kutarisa zvokuramba vachingobudisa zvinhu zvezanupf chete hatisi kuti kwai dai vasazviburitsa dai vachiburitsa zvezano vachiburitsawo zvemabato akazvimirira chayo chero zvena mdc ukaona vachibudisa zvinhu zvokumasavisiri zvezanupf zvinhu izvozvo zvinenge zvakashata ndo zvinobudiswa zvinyombewa nyombewa havazvibudisiwo zvichinzi zvakaita sei kana kudii zvakanaka zviyazvi hazvitobudisiwi saka hatingambobhadhari mari dzokubhadharira izvi dai kuchinzi studio 7 ndoiri kuchemera kubhadhako taitoona kuti toita sei kuti tobhadharawo nokuti studio 7 haina saidhi yarakarerekera kana chamisa akataura zvake zvaanotaura inongozviburitsa munangagwa akataurawo zvake zvaanotaura inongozviburitsa vanomapato aya akazvimirirawo anenge anomira kodzero dzevanhu vakabudisawo zvavanobudisa studio 7 inongoburitsa dai yakairiyo inochemera kubhadhako taibhadhako tatenda
ndinoti mangwanani mangwanani mose westudio 7 marara sei ini nechandiri kuda kuziva kune vanhu vose ndechekuti wari kuti munangarwa 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 uyu haana kuzviisa pachigaro ega munangarwa akaita zvokungondundurudzwa kunzi uya uite purezidendi haana kumbenge ada kuvhoterwa kuti aite purezidendi haana kunge ada kukwikwidza kunyange nguva yamugabe kana kuti mugabe zvaabva inini ndini ndauda kuita purezidendi haana kudaro saka naizvozvo akaita zvokungonzi uya uite chete purezidendi uya uite purezidendi nemasoja nemapurisa ndiwo wakamukwezva kuti ave purezidendi naizvozvo haagoni kutonga munangarwa nokuda kwokuti haana kuzvida iye pachake asi kuti akanyara kuramba kuti aiwa inini handidi zvoupurezidendi handikwanisi saka akaita zvokungoita kungogadzikwa iye kwakungoti adzawira mutswanda haningaregedzi saka akangogadzwa pachigaro asina ruzivo nazvo naizvozvo tinokumbira kuti baba munangarwa kutukwa kwamuri kuita nevamwe vanhu dai mamuchinzi mune pfungwa dzakanyatsoti kwesere manyatsozvigeza nokubva pachigaro nguva ichipo ndatenda zvangu
avo vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi uye musangoshora chete moedzawo kutiudza kuti zvinhu kuti zvifambe zviri nani zvingaitwa sei semaonero enyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Central African Republic iri mumazuva matatu ekuchema mushure mokuurawa kwevanhu makumi mashanu mune rimwe guta riri padyo nemuganhu nechad mutungamiriri wenyika vafaustin todera vari kupomera mhosva chikwata chinonzi 3r icho chinonzi chakashedza musangano nevagari veguta repola ndokuvapfuura vakafa munyika iyi mune kusagadzikana pakati pevakristu nevechitendero chechmoslem hurumende yeamerica yawedzera mhosva 11 dzairi kupomera mukuru wewikileaks vajulian assange izvo zvashamisa vatori venhau nekuti zviri kupomerwa vaassange ndizvo zvinoitwa nevatori venhau mazuva ose mubasa ravo asi hurumende yeamerica inoti vaassange vange vasiri mutori wenhau muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Zvizvarwa zveZimbabwe nhasi zvinotarisirwa kuungana muguta reChicago mudunhu reIllinois apo panotanga Zim Expo 2019. Zim Expo inosanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica, Canada, Britain nedzimwe nyika neavo vanoda kuita mabhizimisi. Zim Expo, iyo ichaitwa kwemazuva matatu, inopawo mukana wekuita zvakasiyana-siyana, kusanganisa kukwidza kuve Miss Zimbabwe USA. Tabata muzvare Susana Machinga, vanogara kudunhu reMichigan muno muAmerica, kuti tunze zvavakatarisira.
Zviri mo spiritual kwandiri, ndakangonzwa kuti Mwari anga arindidaidza kuenda ikoko at that point, just kuti ndingo fellowship na vamwe ndichispreada rudo rwake, you know, and nekungo honestly just to fellowship with others. Ndazvega really.
Saka unofunga kuti uchawina here?
Inangu handifuni nyanya kuendera kuwina. So ndikawina, I mean ndinofara but ndikaruza ndinongofara still, because kungowane that experience chinenge chiri chinhu chikuru kwandiri, and then also ndiri kuenda kunongoti kunokudza Mwari munzvimbo isingawanze kukudzwa Mwari is mostly the main thing for me. Saka ndinganyanya kutama stereke ndikasawina.
Titaurire kuti Susana Machinga ndiani?
Ndiri mwana waMwari. Secondly, ndiri mwana wa Reverend Dr. Machinga na Dr. Machinga. Thirdly, ndiri muZimbabwean. Then fourthly, ndiri muAfrican. Ndinofarira sports. I play almost every single sport. Ndinofarira kutamba chitugaiki maizvi zvangu. Ndinofarira kutandara nevamwe, kutaura nyaya, kuseka, family time. Ndimunhu anotaurika naye, and yeah, I'm an introverted extrovert. Ndiri kudzidza ku Minnesota State University Mankato. Ndiri kuita madegree mairi, mass media and psychology. I'm a junior, saka ndiri graduate next May, and ndapedza graduate ndiruda ndine chishuo chekuenda ku graduate school, kuendera mberi nezvidzidzo zvangu, mostly I think ndichaita forensic psychology, doctorate in forensic psychology, and then master's in clinical psychology, and then eventually go for law school. But yeah, ndo pandiri izvozvi, and then ndichaita a little bit of mission work in between that as well. So yeah, ndozvandiri kuita izvozvi, and ndozvandichazoda kuita pambera.
Muzvare Susana Machinga vanoda kukwidza kuve Miss Zimbabwe USA kuZim Expo vari parunhare kuMichigan naGibbs Duve weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Congress yeMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa iri kutanga nhasi muGweru paine madzimai matatu ari kukwikwidzana chimwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezverubatsiro dzinoti vamwe vagari vomumadhorobha vari kudawo rubatsiro sevanoita zvekumaruwa. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.